akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu gunyana 15, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu gumi votyirwa kuti vakashaya mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi paKitsia Tota kumashonaland Central. Meya veguta remutare vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise munyaya dzebudiriro kana kuti devolution funds. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Yakasunga nezuro kuti vashandi vose vehurumende vachabvumidzwa chete kuenda kumabasa kana vachinge vakabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, sezvo vashandi ava vakapiwa nguva yakareba yekuti vakwanise kubayiwa. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wemakurukota. Vemakereke vanonzivo vave kubvumidzwa kupinza chidimbu chepakati chenhengo dzekereke dzavo kana chete vatendi ava vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Mamwe makungano akaita semichato nendufu anonzi vanhu vanobvumidzwa kuungana vachiri pazana, sezvo zvichinzi zvinonetsa kuona kuti vanhu vari kuungana vakabayiwa nhomba here kana kuti kwete. Amai Mutsvangwa vakatiwo hurumende yabvumidzawo kutanga kwemitambo yose, uye nguva dzemitambo dzakaiswa pakati penhanhatu dzemangwanani kana kuti 6 mangwanani nenguva dzesere dzemanheru kana kuti 8 manheru kuitira kupa mukana vanoenda kumabasa. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 4550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 126,817. Bazi rezveutano rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vakabatwa vaine chirwere ichi hwakawanikwa mumatunhu emashonaland East, Midlands, Matabeleland South nemasvingo, uko kwakawanikwa vana vechikoro vakawanda vaine COVID-19. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi manomwe ane mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2,873,893. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevanomwe kana kuti 1,926,247. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Meya veguta reBhindu rava Brian Campbell vanoti vanhu gumi vari kutyirwa kuti vakashaya mushure mekunge mumwe mugodhi wadhirika paKitsia Tota kumashonaland Central. Mumwe mugodhi wakambodhirikawo gore rapera muna Mbudzi paRhine Mine mudunhu iri, uye vanhu vanofungidzirwa kuti makumi matatu vakatsakatikira mumugodhi umu mushure mekunge vatadza kuburiswa nekushayikwa kwemishina. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKembo.
Mugodhi uriko kunzvimbo yekwaKitsia Tota wakadhirika zvichokwadi nezuro zvinonzi vakadhirika kuseni saka pandakazosvikawo neko zvekumapasi 4 kumasikati ndakasvikapo basa richiitwa rekuedza kubatsira vanhu vakadhirikapo pasi panga paine mushina weekstaveta uchicherapo vanga vabva ku9 yefedaribeka inova yanga ichibatsira ipapo paine vazhinji vanga varipo paine mapurisa nevamwewo vakuru vakuru vemunzvimbo yebhindu ravo vange varipowo panzvimbo yetsaona iyoyo
muri kufungidzirwa kuti manga muine vanhu vangani mugodhomu
ya pakutaura kwanga kuchiita vanhu vaipi vanhu vangangodaro varipo pasemu godhuyu vangangodarika tini kutaura kwaiita vanhu pane mumwe chete wekuziva anogara munzvimbo yemunrz saka nevamwewo vaingofungidzirwa kuti vangave vanani vanga varipo panzvimbo
vanhu ava vaichera zviri pamutemo here kana kuti mugodhi wanga usasashandi
chera kwemachitatota hakunganzi kuri pamutemo kuchera kwagara kungoripo kunoitika munzvimbo zhinji muno mzimbabwe zvichikorokoza zvinogara zvichiitwa nevazhinji zvavanorarama nazvo saka ndo macherero anga achiitika panzvimbo iyo
saka pamakazobva pane anga aburitswa here zvakafamba sei
munguva yandakabva kana kuti kusvika mukudoka kwezuva rane zuro pange pasati pane munhu anga aburitswa asi kuti kuchera kwanga kwaita excavator yakachera yakasvika pakubatawo mvura saka vanga vava kurwisana nekuda kudhonza mvura kusvika kunze kwazodoka zobva pazongonzowo vachazama kupedzisa mangwana kwaedza unova musi wanhasi
tarisa pane nzvimbo iyi mungati iri kure zvakadii nedhorobha renyu rebhindura
nzvimbo inonzi chitsatota iri mudhuzedhudze nemudhorobha rebhindura kana tichifamba neharare road pane service station inonzi glow kuseri kwayo ndo panzvimbo paitikira zvinhu saka hapadhuzedhudze zvapo mune mutauni yebhindura
meya veguta rebhindura vabrian campbell vari parunhare kubhindura kwakare nablessing zulu westudio 7 vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko eboka rinoona nezvevashandi vehurumende rePublic Service Commission ekuti vashandi vehurumende vachabhadharwa chete mazuva avanenge vashanda kana kuti mazuva avanenge vari pazororo rinenge rapiwa mvumo neSalary Service Bureau. Mutevedzeri wemunyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti zviri pachena kuti vashandi vehurumende vari kutadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti mihoro yavo haivakwanire kwete nekuti havadi basa. Vamushangu vanoti sesangano vaidza zvose zvekuti vasangane nehurumende kuti vazive nezvematambudziko evashandi vehurumende asi hapana chati chabuda. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Idanho rinopisa tsitsi nekusuwisa kuzhinji kuti vashandi vehurumende kutadza kuenda kumabasa hakusi kuda kwavo. Zvinhu zviri kuitika ndokumuitidzwa kwehomwe dzavo. Vanhu vari pakushayiwa vasina mihoro inovakwanira. Tikatarisa kumashure uko vashandi vehurumende vachitambira mari yakanga ichitenga zvinhu zvakanga zvisingabviri zvakaitika. Izvi zviri kuitika nekuda kwokuti mari yedu haichatengi. Takagara tayambira hurumende danho ranga rakanaka kwazvo rokuti itipe mari yekunze kwenyika yekuamerica iyo ine muhuro inoita kuti kana totambira mari iyi hatirambi tichishungurudzika. Basa redu tinorida ende tagara tinoenda kumabasa kana tine zvikwanisiro. Zvino mashungurudziro azvakuita ndokuti ino yanga itori nguva yekuti hurumende ikwenye musoro nokuongorora kuti ingaita zvipi kuti mihoro yedu ikwane. Varege kuisa simba rakawanda pakutyityidzira nepakuda kumanikidzira vanhu kuti vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro.
Hurumende inoti vashandi vehurumende vasiri kuenda kumabasa vari kuvanda nenyaya yemihoro ivo vasiri kuda zvavo kuenda kumabasa. Munoti
zvinozikanwa nemunhu wese. Hapana wakuda kuita mushandi wehurumende, hapana uchada kuita murayiridzi, hapana ada achada kuita mutumeni. Hapana uchada kuita ripi jaro basa ure muru. Mende ne kuda kukuti nyuguro yavo haicha tengi. Shino kana kuri kuti hivo varupunzi vano vanda ne kusada avu kuita basa chiti muru mishoma. Isu tichungwezi wakunguti. Marie rino va pa zuru makumi maviri. Amadura kusika pazuri makumi matatu. Saka atinga zii kuti inga shika pa kuzowanda ni urumo rutirupi. Isu tisina mangu mabasa ya tino ita. Takango shipira kuti tino shandira urumende. Ndiyo murungu wedu. Hakuna mangu mabasa. Zoya tino tende kwa kuita ni mutemu. Saka mari hiyo inutofu kurumende. Ndiyo atakachari sana na ayo. Shino kana toti towanda naso atisibu ye. Isu jedu shino buda mpanga. Chaenda kuno tambira kuti tawana muzire mepo. Haisi kuchenga mari.
Muri kumboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzee matambudziko iwo atichaona kuti ave nenguva.
Sevashandi vehurumende takagara taridza chiro chedu chakanyanya chokugara pasi tichiita hurukuro nehurumende. Takaramba kuita zvemhirizhonga asi takagara tanyora akawanda mumahofisi ese. Kumaminisa ose makurukota ezvekushanda, makurukota ezvemari, makurukota ezvedzidzo. Hakuna kwatisingaendisi matsamba. Tichikumbira nekuru. Kurudzira kuti ngatigare pasi tionesane kutambudzika kuri kuita vashandi vehurumende. Iko zvinotarirai ndopazva kuchisvitsa kuti vamwe vokundikana kuya kumabasa vonziva havachawani mihoro yavo asi zvisiri zvokuda kwavo. Saka tiri kungoramba tichingokurudzira kuti hurumende dai tawana nguva yekugara pasi chaita musangano.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu. Vari parunare muHarare neStudio 7. Asi gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pari zvino hurumende haina urongwa hwekusangana nevashandi vayo nekuti hapana chikonzero chekuti vasangane sezvo vashandi vari kupiwa mihoro inovakwanira.
Iko zvino vaZulu hapana misangano yakarongwa. Rangarirai kuti muna July takawedzera masivu servants ese mari yakanga iri pakati pe 45% kusvika pa 50%. Musangano unoramba uripo uchitaura nezvekuhora nemama conditions evashandi vehurumende weNJNC National Joint Negotiating Council uchasangana nenguva yavakatarirana kuti vazosangana. Asi hapana crisis panyaya yemari dzinotambiriswa vashandi.
Kose muri kuti hapana dambudziko ivo vamwe vashandi vachiti mari yacho haisi kukwana?
Iko zvino vashandi vava kutambira mari dzinosvika pama 30,000 iriyo minimum kumaticha. Saka hurumende ine zvayakaita zvakawanda gore rino. Gore rino rega hurumende yawedzera mihoro yemazivo servants anosanganisira maticha nezvikamu zvinoita 70%. Saka hatisi mucrisis.
Gurukotaro zvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutare vaBlessing Tandi vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise mari iyi munyaya dzebudiriro kana kuti devolution funds. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
VaTandi vataura mashoko aya apo vanga vari kutora mashoko emamiriro akaita zvino muguta reMutare kuvagari vemuguta iri. VaTandi vati hurumende iri kutadzisa guta iri kuita mabasa aro nenguva nekuda kwekuti mari iri kubva kuhurumende iri kuya iri shoma zvakare chinonoka kuuya. VaTandi vati pamari yedevolution yavaisungirwa kuwana gore rino iyo inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $264 million vakawana mamiriyoni makumi matatu nemana kana kuti $34 million chete.
mari dzedu pa dzinoburitswa dzoburitswa zvakakwana isine tichitarisa kuti dai pano kuti kana tapuwa mari tikabudgeta mari idzodzo dzinofanira kuti dzingobuda kamwe chete todzishandisa then isusu patinezenge taakuitawo toakuita nekuti hurumende inokwanisa kuziva kuti tashandisa mari idzodzo zvipi zvino mari dzikanonoka pamwe pacho dzinopesa dzadyiwa neinflation pamwe pacho dzinopesa maprojects aya asina kufamba nekuti mari dzinenge zvisina kuuya so looking at government kana yabvuma kuti iriwa kutipa mari dzedevolution zvaingotipa mari dzikawani once kana even malam some disbursements but as of now we're talking about 260 million, but we've also only get about 60 million, which is slightly less.
Vatandi vati vari kukundikana kuita mamwe mabasa akaita sekugadzirisa migwagwa, kutsvaga vashandi vane hunyanzvi, kugadzirisa nyaya dzemvura yainetsa mumisha yedanga mvura nechikanga, uye nehobhouse nepamusana pekushaya mari. Vachiwo kusauya kwemari yedevolution uku kuri kupa zvakare kuti vasakwanise kutenga midziyo imwe inodiwa pakuchengetedza marara zvakanaka nekutenga motokari dzemarara, motokari dzinotakura varwere pamwe nekugadzirisa zvimwe zvivakwa zvakaita sezvipatara zvekanzuro. Mashoko avatandi atsigirwa nemumwe wavo mukuru wemakanzura emaguta uye vari meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vange vari pachiitiko chinyi. Vamakombe vati guta ravo reGweru pamwe nemamwewo akatarisana nedambudziko rimwe chete rekunonoka kuuya kwemari dzekutongwa kwematunhu, izvo vati zviri kukanganisa budiriro. Vamakombe vati nguva zhinji pavanobvunza hurumende vanonzwa kuti mari yacho inenge isati yavepo.
Nenge tati tiri kualoketa mafanza asi rokuti mafanza anenge aripo asi kuti tinozomamobilize aone kumatsvaga tichizokupai. So kudawo ndopanenge pachizoita problem yekuti hurumende inenge isina mari yacho kuti vatipe, asi maloco authorities ndochemo chatinacho kuti ma disbursements they are not coming early and they are not coming on time kuti tiite basa ratinofanira kunge tichiita.
Gurukota runani zvedu nuremanikaland amai nokutula matsikenyere vaudza Studio 7 nhasi kuti vange vari mumusangano nokudaro havakwanisi kutaura nesu pamusoro pemari dzedevolution. Gurukota runani zvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasiri kubatika parunhare mbozha rwavo kuti tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zviruma pepa nau anasi. Sangano renhau reZim Live rine musoro wenhau unoti vadzidzi vepachikoro chepamusoro-soro cheHarare Polytechnic vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vanoti vari kurambidzwa kuita zvidzidzo zvavo nemukuru wechikoro ichi vatafadzwa mudondo. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti vakadomwa kuve mumiriri weZimbabwe kuSweden amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vakaoneka nhengo dzeparamende nezuro zvichitevera kudomwa kwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Adi kuvateerere veStudio 7 navabati vemushini. Vamunangagwa, tinotendere nezvavaitawo zvekudzikisawo zvelockdown mashopu nekuti vashandi vainde. Vari dambudziko ririko muZimbabwe nderetransport. Ayo treni avaisayo vari gere kungoti makombi afambe sezvinoita kuno South Africa. Vanhu vari kune vari kufunga kuti makombi akasafamba kuvanhu vanoenda sei kubasa ndokurudzisa here kunoitwa korona muZimbabwe. Hakuisiko kurapa kwekorona kukusafamba vanhu vari kunetseka transport. Saka vamunangagwavo patransport ngavangoti makombi afambe sozvinoitwa kuno kuna South Africa. Vanongofamba vanhu vanoziva voga kuti kune social distance vatofanira kutipeke mamask kana tichikwira makombi tichienda kubasa. Vana komichiro vanongozvinetsa vanoshandisawa nezano. Isu tinongoti chamisa chete chete, sachamisa hoye hoye, chamisa tisingazivi heda vachiri kungotera zano mukorono.
Pastudios people, say people, ndinotaura hangu pamusoro penyaya diki diki yekuti Studio 7 munhu wese anoziva kuti hamunadivira makarerekera hazvizvi kunyepa, asi isu wanhu tisi tinedivira takarerekera according situation iri muZimbabwe. nyairi muzimbabwe dikidi chatinofanira kungoita for the meantime munhu wese ngativhoterei president Nelson Chamisa then from there kumuda kwako iwe kana kusamuda kwako iwe ndiwe uchazochinja fu after 5 years only let's change this type of government iripo by this time yauraya mwana wese nenzara kuna mukoma wakatombotaura wani wakati pastudio 7 panoita kupara kungotaurawa vanhu vemdc chete imbiri ndakamirira ZANU-PF asi handisi kumbonzwawo wamwe wangu wari kupinda wakamirira divi redu ndini ndega ndatongopindawo ndatoona kuti inga akataura zviri pachena murume uyauya nzwisisai vana vezimbabwe please ndapota ndikukumbirawo ngatitangei tambovhotera Nelson Chamisa at first then from there tichizoona kutadza kana kunatsa tisitozozvigadzirisa from there tambochinja this government iripo yamunangagwa dambudzi
ndatiyaisaninainai yezimbabwe mhauri yezanorwadzisa ndotikadzisa nebp sinani ritinanganeene nemaelections zvitosiyanana zvezvebhora zvisizveni ngatisaninazvo timi dzatinge tichigaya kuti idzi ndo dzatinova ndizekuti shirakasha ko 3 points dzachona dzingazobva pake ngatisaninazvo tifokasi nezvekubvisa munangagwa pachigaro zvebhora zvatisaninazvo
makadi vashamari vestudio 7 namukoma Jonga namukoma Blessing Zulu tiri kufara ine chirongwa chemunodai kutipa siku nesikati nhau dzakanaka dzechokwadi nongoti hei dai udzvanyiri ukasaramba uchienda mberi nokuti tikada kutarisa kuti Zimbabwe kuti ibudirire purezidendi uyo varipo waifa kudai akagadzirisa zviro hino mukaonawo kuti zupwe ega ndeinofanira kuhamba vomisa voti vokumushikashika vasafamba ena vanofanira kuona kuti zvinhu zvinenge zvisina kuema zvakanaka ndokushasha nyika ukoko nokuti zvinezvi uno vari kuzvinyirira vanhu hapana uchavada kuona pavari apapo vachadiwa ndiani hakuna munhu uchambovada naumwe kana ena purezidendi munangarwa uya vanhu vechi vanoda Chamisa asi kuti vona vanogonda kuita zvezvibhakira zvekuda kurwa nevanhu nyika ingabudiriri nokutakana nokurwa vona vachiba vachimora mari zviti mhaa kutaurawo ndiri unono ndinotaura kana ndiri panapatsavini panapo ndinoitwa digos
ndiri kuti vana munzora zvakana musoro izvi hazvakana musoro izvi zviri zvana munzora izvi ende hazvive zvakatichinjisa chimwe chinhu chatingada kunoronga nemusangano wedu isu wemdc airlines ndinongoti kuvatungamiriri vedu vemdc airlines vana tendaibiti vana purezidendi Nelson Chamisa nevamwewo vanovatevera ngatirambei takashinga pakurwisa ZANU-PF kuipisa pachigaro zvana timonzora izvi zvekuti vari kurwisira zita rebato rekuti kwai hechiti hazvana maturu chero imi mukachinja zita isusu tinoda vanhu hatidi zita rebato chatinoda munhu hatidi zita rebato zita rebato rana musoro isu chatoda munhu anokwanisa kutiendesa mberi zvatinge tichiona kuti isu tichienda mberi nenguva dzedu zvichitifambirawo isusu rechiduku tichionawo mabasa kwete kuti munzora ada kurwisana nezita rebato iye haana kana chaanoziva haana kana chikoro chacho zvakangofanana nezanupf yacho nayo yatoda kurwisa ndonzi lakzonje ndito
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakazivisa kuti vakazvipira kuramba vachipa rubatsiro kuvanhu vemuAfghanistan kuburikidza nesangano reUnited Nations pamwe nemasangano anopa rubatsiro. VaBlinken avo vanga vachibvunzurudzwa nenhengo dzeparamende kwemazuva maviri adarika zvichitevera kubuda zvisina tsarukano kwemauto emuAmerica muAfghanistan mwedzi wapera Vakataura izvi zuva rimwe chete hurumende yeAmerica yazivisa kuti ichapa rubatsiro rweimwe mari inoda kusvika mamiriyoni makumi matanhatu nemana emadhora urwo runonzi harusi kuzopinda nemumaoko eTaliban. Chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Muchineripi Mutama vanoti kubvunzurudzwa kwavaBlinken neParamende kwakakosha zvikuru kuzvizvarwa zveAmerica.
Yakakosha zvikuru nekuti veruzhinji vemuAmerica nepasi rose vari kukanuka nekubuda kwakaita America muAfghanistan nemabudiro ayakaita. Naizvozvo even tingangoti pamwe chete neivo vanobhadhara mutero muAmerica vangave zvizvarwa zvemuAmerica zviri kutokanuka nekubuda kwakaita America muAfghanistan, ichisiya mudziyo, ichisiya zvinhu zviri madirativangi. Kunze kwenyika vanhu vari kushayawo kuti vakomana zvino nyika yatinotemba nayo ndomafambisiro ainoita zvinhu here. Saka inyaya yakakosha zvikuru kuti vaBlinken vaonekwe vachibvunzurudzwa.
Mhinduro dziri kupiwa navaBlinken dzinozobatsira chiremangwana reAmerica mukudyidzana kwayo nedzimwe nyika?
Mhinduro dzavari kupa mukongresi umu handisi kuona dzakakwana pakutsanangura maitikiro akaitika zvinhu muAfghanistan, asi mhinduro yavo yekuti vakakwanisa vachibatsira madzimai vana vadiki nemayo anoti maminority groups hapana chakaibva ipapo through the United Nations. Inyaya yakakosha chaizvo yekuti nhengo idzodzo dzibatsirwe dzemunyika yeAfghanistan, nekuti tinoona pachitendero chavo muAfghanistan kunyanya ivo veTaliban vauyava vanowanikwa vasingakudze kodzero dzemadzimai. Saka tinoti vaBlinken zvavataura pamusoro pekubatsira kupa humanitarian support kumadzimai kuvana vadiki nemaminority groups ishoko guru rakasimba, ende inyaya inotambirwa nepasi rose kuburikidzwa neUnited Nations.
Zvizoita here kuti America ionekwe sekunge yakupa rutsigiro kana kubatsira hurumende yeTaliban yainge ichirwisa kwemakore esaya?
Handione sokudaro, nekuti izvezvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti vawanikwa vachienda kunotora mudziyo yakasiyiwa ikoko yaitransfer nemauto nezvimwe zvakadaro. Saka hatingati vangaonekwe sevari kubatsira Taliban, asi zviri pachena kuti vari kubatsira madzimai, vana vadiki nemaminority groups andatsanangurayo. Zvinhu zvakakosha izvozvo, nekuti hatingade kuti America obva yabuda vebva yasiya vari pachena vemagroups iwayo.
Mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Muchineripi Mutama vari parunare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu gumi votyirwa kuti vakashaya mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi pakitsi yatota kumashonaland central. Meya veguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise munyaya dzebudiriro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemire, ndichiti mosfera zvakanaka vateereri.